mukuru mubazi rezveutano mudunhu rekariba vagodwin muza vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kukariba sezvo vakawanda vave kufa. Vamuza vanoti pari zvino vave kubatsirwa nekanzuro yekariba nemamwe masangano akazvimirira kudzidzisa vanhu vemunharaunda yavo nezvechirwere
checovid-19.Kufa
kwevanhu vana uku kwakakwidza uwandu hwevanhu vafa mudunhu rematonaland west kusvika pavanhu makumi matatu nevaviri. Nzvimbo yemhangura iyo yanga isina munhu akambobatwa nechirwere checovid-19 gore rapera inonzi yave nevanhu makumi maviri nevatatu, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi mudunhu pavanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu, kana kuti 683. Zvichakadaro, danho rehurumende rekuti vanhu vanenge vafa necovid-19 vavige kwavafira ratambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Asi vaPeter Nhambu vanoti zvaitwa nehurumende hazvina chakaipa sezvo nyaya yekuvigwa isinei nenzvimbo.
Kuvigwa kuvigwa, ukavigwa kwavafira kana ukanovigirwa kumwe kwavanenge vati wavavigirwa hazvichinje, because munhu kana afa atofa haachamuka. But semezha yatorwa nehurumende yekuti vaedze kukontrola kusipureda kwekorona inenge yakanaka, because chiripo ndezvekuchengetedza upenyu vanhu vaita se vasara, because kana vanhu vakaenda vamwe vakada kuzobata bhodhi yemunhu vamwe vasiudza kuti munhu afa nei vanogona kungobatira chirwere chachoCovid. Saka kuvigwa kuvigwa.
Pasati pataurwa mashoko aya nezuro, vanhu makumi matatu ndivo vaibvumirwa kuungana parufu vachiviga munhu chero kwavanoda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.